Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere. Kutoreswa mhiko kwemakanzura emuHarare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati pevatsigiri veCCC nevezanupf. Mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuva nhengo dzedare reparamende musarudzo dzichangobva mukuitwa vatoreswa mhiko nhasi. Iri rave dare regumi ratoreswa mhiko kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Asi sematara adarika, vanopikisa vari kupinda vachinyunyuta kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka, izvo zvounza kusagadzikana munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kutora mhiko hakuna kutanga zvakanaka kune dzimwe nhengo dzine chitsama dzeCCC dzarambidzwa kupinda mudare dzakapfeka matai eyero ayo anoonekwa somucherechedzo webato iri uye dzazopinda mushure mekubvuma kuvabvisa. Mashoko avo mushure mekutora mhiko, mumiriri wemukoba North vaAmos Chibaya vati kunyange vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, vaona zvakakodzera kuchengetedza zvavakawana.
Sarudzo dzakabirwa zvemhando pamusoro, asi zvatinazvo zvatakahwina zvakadhikirwa izvozvo, tinoramba takabata tichirwisana kana kuti kugwisana nezvatakabirwa zvakanangana nesarudzo dzapurezidend.
Mumiriri weBoera West vatafadzwa mugwadi veZANUPF vati vanofara kuti vebato rinopikisa vatorawo mhiko vachiti zvinoratidza kuti vanotambira zvakabuda musarudzo.
Zvinova zvinotaridza kuti vanenge vachiziva havo nechemwoyo kuti kungava nenguva yezvokufungana kwembudzi, asi kunozova nenguva yekuita zvinopundutso zvinofambisa nyika mberi uye zvechokwadi.
Kunyange hazvo veZANUPF vari kuti vakakunda sarudzo idzi dziri kushorwa nevaongorori vesarudzo vemusadic African Union EU pamwe nemamwe masangano akawanda akadziongorora vachiti dzina kutevedza mitemo yesarudzo munyika nezvibvumirano zvakanyoreranwa Zimbabwe nedzimwe nyika. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika zvakaipa kuti vatungamiri venyika vakawanda kunze kwevatanhatu chete vauye muZimbabwe pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nhengo dzakawanda kubva kumapato ese ari maviri dzati dzinotarisira kupasa mitemo inosumudzira upenyu hwevanhu dzichibvumirana kuti veruzhinji vari kutambura munyika. Mumiriri weGoromonzi South vaStephen Chagwiza veCCC vati donzvo ravo kusimudzira magariro evanhu.
Vana vari kusafa kana kuti vanhu vari kusafa kuGoromonzi South, nhumbu chaiyo iri kuzvarirwa pasi kunge mombe, vana mai vachiedza kuenda kuchipatara pasina mugwagwa, pasina chipatara chacho chiri padhuze.
Mumiriri weChikomba West amai Tatenda Mavetera veZANUPF vati vachashanda zvakasimba kuvaka mitemo inosimudzira vechidiki nemadzimai. Izvi zvatsigirwa nava Xavier Maoneke veZANUPF vachimirira Chivi Central.
Zvinotaridza kuti mupresident parliament tinongoere mitemo yose ine chokuita namba 1 yevechidiki chechipii kusimudzira madzimai chechipii ongorora kuti zvozvicherwa zvenyika yedu zviri kufambiswa sei zviri kudzokera zvichibatsira vana veZimbabwe.
Kunyange hazvo CCC isiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati danho ratorwa nebato iri rakakosha pakuremekedza zvido zvevanhu vakarivhotera musarudzo.
Saka nengarii vanhu ivavo vakamira vachiti vanosarudza triple C. Handioni zvakakodzera kuti triple C irege kuinda mbarangu. Inofanira kupinda nedonzo rokuti payakatotora inofanira kuramba yakakadani.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti kusapinda muparamende kwaigona kukonzera matambudziko akawanda kubato iri.
Sekuti one vaigona kushaya mari inobva kuhurumende inopiwa mapato anoita zvematongerwo enyika anenge ari muparamende. Chechipiri zvaikanganisa rutsigiro rwavaipiwa nevanhu nekuti zvaizokonzeresa kuti paitwe anonzi mabai elections kana dai vanga vasina kutora nzvimbo idzodzo.
Zvichakadai, mangwana nhengo dzeNational Assembly dzichagara pasi dzichivhotera mutauriri wedare iri kana kuti speaker nemutevedzeri wake. ZANU-PF ine nhengo 193 muNational Assembly. Triple C ine 103, chigaro chimwe chete achisati chave nemunhu sezvo sarudzo dzisina kuzoitwa zvichitevera kushaya kwemumwe aida kukwikwidza kuGutu West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Makanzura emuHarare akakunda musarudzo dzichangobva kuitwa atora mhiko nhasi yekutanga basa pamuzinda wekanzuru iyi weTown House muHarare. Asi chirongwa chekutora mhiko ichi chakanganiswa nemhirizhonga yaitika panze apo vatsigiri veZANU-PF neveTriple C varwisana vamwe vakakuvara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pange pachigadzwa makanzura aya mukati, kunze kwaita bata murefu bata mupfupi, apo vatsigiri veZANU-PF neCCC vanga vachirwisana pavanga vakaungana panze, uye pane vanhu vane chitsama vakuvara mukurwisana uku. VeZANU-PF neveCCC vari kunakurirana nyoka mhenyu pakuti ndiani atanga mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vachiri kuferefeta nyaya iyi.
Isusu we are still waiting kunzwa report yakazara kubva kuna officer commanding Harare province. Kana tapiwa report yezvaitika tichazokuzivisa inofamba kwenguva.
Nyaya yemhirizhonga ndiyo yapawo kuti mumwe wemakanzura akasarudzwa vaombera ishe nhende veCCC vachimirira ward 27 mumusha weGlen Nora vasabatane nevamwe makumi mashanu nevasere kutora mhiko yekutanga basa nhasi. Vanhende vari kuchipatara kwavari kurapwa mushure mekupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Mabharani wekanzuro yeHarare vapagamile mabhena moyo vazivisa kuti vanhende vachatora mhiko yavo kana vave kunzwa zviri nani. Asi vachitaura neStudio 7 mushure mekunge vatora mhiko yavo, vaimbova meya weguta reHarare vaJacob Mafume vavimbisa kushandura chimiro cheguta ravo.
Tange tichigadzirisa nyaya yemarara, tange tichigadzirisa nyaya yemvura, tange tichigadzirisa nyaya yemasport facility. Ndoo makey project tange tichipusha patinopinda mukanzuro.
Studio 7 yabvunzawo vaMafume kuti kuuya kuzotora mhiko kwemakanzura eCCC hakurevi here kuti vari kubvumirana nezvakabuda musarudzo dziri kunzi nebato ravo dzanga dzisina kuchena. Vakapindura vachiti,
munhu akaita musengabere mwana wako haumupi vamwe vasikana vasara mumba kuti aiwa vasara vamwe vasikana huya usenge mubere vese. Tichateerera mwanasikana akatorwa nemunhu aita musengabere, tonodzosa mwana wedu musikana tomudzosera mumba tomuchengetedza zvakanaka.
Kanzura wenzvimbo yeward 3 Mumbare uye vari veZANU-PF vasimbarashe chana chimwe vanoziika mwanere kuti dhama uye vakambopomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka vashora mamwe makanzura eCCC avati atadza kusimudzira chimiro chenzvimbo yembare.
Constituency yeCCC yembare yenge naMP yeopposition yenge nemakanzuras yeopposition, but tikada kuvabvunza kana kuvati chimbotatidzai chimwe chete chamakaita pa5 years namuri muofisi havanana chimwe chete chavanokwanisa kuinongedzera. Sezvo tapinda muofisi chatida kutanga kuita, tida kutanga kutsva nyambare yedu yove yakachena, tida kuisa mvura yakachena, tida kugadzira nyaya dzemasuweji.
VaRuben Akili, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association, vanoti makanzuro asarudzwa aya ane jana rekugadzirisa nhunha zhinji dzine vagari vemuHarare.
Chekutanga kuti isusu kuzwire mugari gari wanike kumadhisizheni achaitwa nekanzuro uye zvemitemo ichagadzirwa nekanzuro, angava mabailozi angava mabhajeti. Chepiri, taanete makore 15 years tive tinoramba tichichema pamusoro pebilling system. chetati tutasira zvakare kuti kubvinza kwemari mukanzu uchaona kuti ine mikanzu ine mabuilding kana zvivakwa muHarare uchaona kuti mari iri kubhadharwa zvivakwa izvozvo inenge iri mari isina basa isina maturo.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru werimwe sangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Kanzuru inofanirwa kuita kuti kana isiri kugona kupa mvura inofanirwawo kuita tsika yekuisawo mabhauzazi kunzvimbo dzinogara veruzhinji uye marara anofanirwazve kutakurwa nenguva. Izvi zvinhu kana zvikawanikwa tichaona kuti huwandu hwemari inobhadharwa nevagari hunoyedzera pasina kumanikidzirana.
Munyori mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vaudzawo Studio 7 kuti vachaedza nepose pavanogona kushanda pamwe chete nemakanzura agadzwa aya.
Tatumbonyaya kukumbira panguva ine kumakansellers ari kuuya ekuti kupinda kwavaita semakansellers havasi makansellers vebato ripi zvaro asi makansellers evagari vemuno muHarare Metropolitan Province. Isu kuno kuhurumende ticharamba tichivabatsira.
Makanzura atora mhiko aya ari kutarisirwa kupinda muurongwa hwekudzidziswa basa reukanzura mumazuva mashoma ari kutevera kuchitiwo meya nemutevedzeri weguta iri vachinzi vachasarudzwa nerimwe zuva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kuronga kuratidzira murunyararo mangwana zvichishora mafambisirwo akaitwa sarudzo munyika. Vari kuratidzira ava vanoti vachanosiya tsamba yenyunyuto kumizinda yeZimbabwe muJohannesburg, Pretoria neCape Town. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wevari kuronga kuratidzira uku uye ari muimbi kuda kwaShenxube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman.
Chirongwa chatikuronga muSouth Africa chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Nhasi tafara chaizvo kuwana tsamba yatanga takamirira kuCape Town, sezvo tanga tagara tawana dzimwe tsamba dzekuJohannesburg nekuPretoria. Bo tangadawo chirongwa chedu chisiki panguva imwe chete, zuva rimwe chete, munzvimbo dzose dziri nhatu.
Kurudziro iyi yekuratidzira iri kutambirwa sei nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo imomo muSouth Africa?
Chiri kuenderera mberi zvakanaka and vana veZimbabwe vari kuchigamuchira. Pekutanga vamwe vanga vachimbonyunyuta, vamwe vanga vachitya information inenge ichifambiswa zvikuru sei nevanhu vanenge vachida kuti chirongwa chichafamba zvakanaka vachidaiwa mukaenda kunoratidzira munosungwa nehome affairs. Asi tazovatsanangurira vanhu vakanzwisisa kuti kana chiita mademonstration kana kuti ungano itatidzira tinopiwa matsamba nemapurisa, tinonge tichichengetedzwa nemapurisa patinenge tichiratidzira. Saka mangwana chinenge chakachaya Johannesburg nePretoria, apo tichaenda kumaconsulates vari kuPretoria vachienda kuembassy uko kwatinenge tichinoratidzira kunyunyuta kwedu nekuda kwezvinhu zviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Iye zvakare tichichemawo kuhurumende yemusouth Africa yayagona kutinzwa zvichemo zvedu zvikuru sei nekuti ndiwo matakagara uye nekushungurudzika kwatinenge tichimboitiwa vazhinji vedu.
Chii chaita kuti mufunge kuti muite chirongwa ichochi?
Chaita kuti tifunge kuti tiite chirongwa ichi isarudzo dzatakabva kuita kuZimbabwe. Takaona isusu kuti SADC nemamwe mamwe maorganizations ainge achiongorora sarudzo munyika yeZimbabwe akabuda iwo nemareport ekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakajeka. Asi takachizoonawo isusu zvakafanana nevamwe vamiriri venyika dzakaita seSouth Africa, vana vaFikileng Mbalula nyange nemutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachipfigirana nehurumende yeZimbabwe. Zvinova zvakatishungurudza chaizvo kuti tichitarisa isusu kuti ruzhinji rwevanhu vari kuSouth Africa vari kutambura vazhinji vavo, vamwe havana mapepa, vamwe vane vachisungwa. Saati kuzama kuda kuti at least tionesa nechokwadi nehurumende mbiri, hatigoni kuramba takapeta maoko.
Muimbi kuda kwaShenxube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muJohannesburg, South Africa. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police aripe mhosva mari inosvika zviuru gumi nezvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $13,000 kuvanhu vaviri vaakapfuura kuchitungwiza gore rapera. Vakapfurwa vanoti Tashinga Mugwara ane makore gumi nemapfumbamwe uye muzvare Pamela Muchazorwewa. Vaviri ava vakapfurwa pazvitoro kuchitungwiza nemapurisa aitandanisa mbavha musi wa 27 Chikumi. Mapurisa akatenda kuti ndiwo ainge apfura vaviri ava. Gweta reZimbabwe Human Rights ndodzokorora gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinashe chinofukutwa ndovakamirira vaviri ava vakaendesa kumatare gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
Mapurisa ai akati anga achimhanyisa imwe mbavha kana kuti munhu anga achipomerwa mhosva yekuita robhari waari kuti anonzi Dennis Madondo. Mukuridzirana pfuti kwemapurisa naDennis Madondo waari kutaura uyu, ndo pakaponzereswa kuti paite mabara akaridzwa nemapurisa.
Mune chivimbo here vamafunda kuti hurumende inobhadhara mari?
Zvokutarisira kuti mapurisa na minister weHome Affairs wakazembeka zembe wachanga vachiita sokutarwa kwekutaurwa kana kutarwa kwaitwa nedare reHigh Court, nokuti mapurisa pachayo ega wakatoita maconcessions kudare panyaya payaitongwa vachitopa maofa waita isusu takubhadhara mari yakatira kubhadhara 5,000 asi High Court yazoti aiwa kubhadhara US$6,500 per month.
Aka ndike kutanga here muchiwana mutongo wakadai kana kuti makambobatawo nyaya dzakadai vamafunda?
Ava vaso vega vatanga kudesuwa mapurisa nekuchorwa kwekodzero dzavo. Vanhu vakawanda Zimbabwe Lawyers for Human Rights ine unit yayo nevakomana nevasikana vanotoshanda vanoita inonzi anti-impunity. Ndiyo iyoyo anti-impunity inoitwa yekuti hamungoiti zvinhu madiri kungoita madiri ajojina munyika muno, nekuti muri masoja, nekuti muri mapurisa, kana nekuti muri masaiwo. Vakawanda vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanorumiswa nembwa nemapurisa, vanorohwa zvisiri pamutemo, vanosungwa zvisiri pamutemo. Munotoona kuti tine chikamo, tine vakomana nevasikana magweta anoita basa iroro, kuti tiri kuda kuzamawo kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziremekedzwe, dzikosheswe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Theatre Academy razivisa nezvemazuva achaitwa chirongwa chegore rino cheMitambo International Festival. Chirongwa ichi chichaitwa muguta reHarare kubva musi wa 26 kusvika musi wa 30 Gunyana. Ukuwo mutambo weIntwasa Arts Festival uri kutarisirwawo kuitwa mazuva mamwe chete iwayo kuBulawayo. Mutore wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano riri kuronga chirongwa cheMitambo International Festival reZimbabwe Theatre Academy, Valoid Nyikadzino, vaudza Studio 7 kuti donzvo ravo nderekuunganidza vatambi kubva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vakurukure nekudzidzisana zvakawanda kuburikidza nemitambo.
Tikutarisira kufamba nedonzvo rekuunganidza vatambi vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vagone kutaurirawo maererano nezvimwe zvekuitwa nedzimwe nyika, kuti tingapundutswe sei kupfuurira pamberi mushonga yatingati how can we even develop semitambo yemunyika yemuZimbabwe.
Vanyika dzino vaindera mberi vachiti izvi zvichapa mikana yakawanda kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvigadzire ukama hwakanaka nevatambi vekunze uye kuita mishandira pamwe.
Izvi zvinopawo mukana kuvatambi vanobvawo munyika yeZimbabwe kuti vataurawo nevatambi vedzimwe nyika vagone kuendesawo zvavanogadzira kune dzimwe nyikawo mumhemberero dzinenge dzichiitwa dzakasiyana-siyana dzatingatiudzwa maInternational Theatre Festival.
Vanotungamira urongwa hweIntwasa Arts Festival kuBulawayo vaReston Baya vati vanofara chose negadziriro yemutambo uyu. Mutambo uyu uri kutarisirwa kuitwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muguta iri. Vaimbi vakaita sechikwata chemokomba, Vusa Mkaya, Tariro neGitare nevamwe vachitarisirwawo kuzotandadza veruzhinji. Achitaura neStudio 7, muimbi Tariro neGitare ati anofara chose nevamwe vaimbi vaari kutarisira kusangana navo.
Tinofara kuti mutambo unopemberera vaimbi uye vanozviita at world class standard. Zvokufanana kuti gore rino vaisa Vusa Mkaya naMakumba avo vatinongoona vachikwira ndege vachiona vachiridza kudzimwe nyika, asi gore rino tichavaona vachiridzawo kwedu kuBulawayo. Saka tiri kufara tichingovimba kuti tichanakidzwa.
vanongora zvemitambo vachishanda nesangano reAirground vaplot mako varumbidza mitambo miviri iyi vachiti inopa mikana yakawanda kune vatambi vemuZimbabwe. Ichi ndicho chikamu chechishanu kubva zvakavambwa chirongwa chemitambo International Festival muna 2019. Vatambi vachapinda muchirongwa ichi vanotarisirwa kubva kuSouth Africa, Zimbabwe, Spain, Switzerland nedzimwe. Mukubika chirongwa ichi, Zimbabwe Theatre Academy iri kutsigirwa nemuzinda weSwitzerland muZimbabwe, UNESCO, muzinda weSpain muZimbabwe, University of Zimbabwe, National Arts Council of Zimbabwe nemamwe masangano akasiyana-siyana. Intwasa Arts Festival yakavambwa mugore ra2004 nedonzo rekusimudzira tsika nemagariro kuburikidza nemitambo yakasiyana-siyana. Kwemakore mazhinji, mutambo uyu wakapindwa nevatambi vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika nekunze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avo vari kushanya kuUkraine vazivisa kuti hurumende yavo iri kupa nyika iyi imwe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuti inge ichizvidzivirira kubva kuRussia. VaBlinken vapawo Ukraine motokari dzinokwanisa kupfuura pane zvimbambaira zvinenge zvateiwa. Apo nyika yave kutanga kugadzikana kubva musarudzo, mutungamiri wenyika, makanzura pamwe nenhengo dzeparamende vachitoreswa mhiko dzekupinda mumahofisi kuti vatange basa kwemamwe makore mashanu anotevera. Veruzhinji vari kubvunzana kuti remangwana rakanangepi. Mukati mezvose izvi, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richiri kupikisa zvakabuda musarudzo kunyange hazvo nhengo dzaro dzakakunda musarudzo dzatoreswa mhiko. Bato iri riri kutarisirwa kuenda kumasangano eSADC neAfrican Union kuti apindire mugakava rakasimudzwa nesarudzo idzi. Vamwewo vari kukurudzira hurumende ichangogadzwa kuti igadzirise zvose zviri kunyunyutwa neCCC pamwe nezvakadomwa mumagwaro eSADC neAfrican Union, Commonwealth pamwe nemamwe masangano akaongorora sarudzo, kwete kumirira kuti zvizogadziriswa musarudzo dzichauya muna 2028. Kune vamwewo vari kukurudzira mapato anopikisa kuti ange achirongeka kuitira kuti zviri kuchemwa nevana veZimbabwe zvinge zvagadziriswa zvachose, kwete kumirira panozouya dzimwe sarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC vatim Muringai pamwe nenhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavaza. Tatanga nekubvunza vaMuringai kuti kutoreswa mhiko kwenhengo dzebato ravo kunorevei panguva iyo bato ravo riri kupokana nezvakabuda musarudzo richiti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Nyaya iripo ndeyekudaiso, vanhu vakavhota vachivhotera vanhu vavaida, asi takaona kuti kwakaita mhirizhonga nekukakavadzana nekubiridzira. Saka haungarambiri munda kumakudo nokuti unobva wapera wese. Isusu tirikudefenda zvatakatora in terms of my MPs, my cities anofanira kunge achifamba nyaya yedu ichifambawo kuSADC. Saka kutora mhiko kwavaita uko, it doesn't mean much really. It just means kuti we are a responsible party which represents vanhu vakarohwa vachivhota vachiita zvavaita. Asi tikuramba tichifamba nenyaya yedu ikunzi neSADC AU neEU kuti hapana sarudzo yanga iripo. Handi taona SADC report yabudawo nhasi ichitaura kuti it was an illegitimate election.
Tinzwe kuna Dr. Mavaza, munoti nedanho raitika rine mashoko ataurwa navaMuringai.
Zvinoshamisa kuti CCC inomhanya kuti igadzwe pazvigaro zvayakavhoterwa, asi zvayakaruza ndozvairi kukomplaina. Zvinoratidza kuti aiwa vane hundyire humbimbindoka husada kusarira, nekuti kana muchiti sarudzo yanga yakashata ngaibva kayashata yese. Saka nemhaka yemazomhanya kugadzwa kumakanzuru nekugadzwa umambo hwemuparamende semembo yeparamende, it simply shows kuti triple C haina kwayo iri kuti iyo kana takaruza it's not fair patakaruza but patakawina it's fair saka izvozvi zvikazvo those not that kusakura mange mazwi makurukota kana kuti vamiriri paramende vaienda kunogadzwa nhasi vari kuti isu takahwina akaruza tichamisa saka chamisa akandwa pasi pebhazi nevanhu vake
vamuringaipindura itinzwi
aiwa chiri kukanganikwa nevanhu vezano namukoma wangu mavasa ndechekuti kana uchiita prosesi yekuenda kumatare kana kuti waisa complaint yako hazvireve kuti zvinhu zvakaitika zvinenge zviri representative of the vote mongorasira kure zvinezvi zvatiri kuita ndezvekuti vanhu vakavhota in their constituencies vanofanirwa kuve vane kodzero yekurepresentwa nevanhu varipo patiri kuendesa nyaya yedu kusadak nyaya yekusadak iri kuenda kumberi tanzwa yabuditsa final report iri kubotswana yanzi vamangwana ngavaende kubotswana nebato ravo vanotaura kuti zviri kutaurwa nesadik hazvisirizvo kuti election yese yanga iri legitimate ndopatiri hapana chachinja
vamavhaza takanzwa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura kuti yango yekuti vanhu vashande pamwe chii chiri kunetsawo kuti zano pf nehurumende munge muchizadzisa zviri kudiwa neopposition kana zvakasimudzwa neopposition pamwe chete nevakaongorora sarudzo
chekutanga hakuna chiri kunetsa kuti tiite mushandira pamwe but pfungwa dzevamwe vedu vanopikisa vanofungwa kuti mushandira pamwe zvinoreva kuti vaitewo makurukota vagotonga vari mavice president vagomirawo muchigaro aiwa tinodhonza pamwe chete vakakunda vachitonga vakakundwa vachitongwa ndounonzi mushandira pamwe we work together for the common goal and the common good tinoshanda pamwe chete kuti tive nebudiriro yenyika yedu vakakundwa sezvakaita vetriple C uyai nemazano amunawo pamunoda kuti nyika ibudirire maira amuchazibudirire zvamunoda kuti zvigadziriswe taurai tizvigadzirise but hazvireve kuti uyaimuzotonga hatikwanise kupa menduru vakaruza nekuti kuruza hakutongeseba kunotongeka saka mungatemere kutonga makaruza
vamuringai pane vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisirawo bato renyu vanofanira kunge vakarongeka
ipapo ndingangopindura vamwe ndichiti kune redu bato kurongeka ndiwo kwava zvakaitika nekuti dai pasina kurongeka pasina zvakaitika izvi zvekuti takapinza zano pasituation yairi yekuda kubiridzira ikadzima magetsi saka nyaya haisati yapera
Dr. Mavhaza
chokwadi kusarongeka kwakaoneka yakavabva nyangu bvanyangu kudya kwembwa nekuti triple C yanga isina kana urongwa hwatingadi bumbiro remutemo havana zvaitaura mutemo wavo wekuti kana mukabirwa maelections munoitei hapana kunyorwa havazive kutabirwa ndatina kubirwa havasi kuziva kuti imo mutriple C unomhangara kunani unoenda kunani
vanga vari nhengo yezano pf Dr. Simba Mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunhengo yetriple C vatim muringai vari parunare kuohio muno muamerica nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 pm nhasi tine hurukuro nemadzimai akasarudzwa kupinda mudare reparamende makanzuru pamwe nevakasarudza tichazeya zvavari kutarisirwa kune vakatora mhiko uyewo nevavo vasati vatoreswa mhiko kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere kutoreswa mhiko kwemakanzura emuharare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati pevecc nevezanu pf mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwiza tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunikai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Academy ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7 2023 ngoCraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Njoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa o ebenefitwa ngabantu bonke esikuthi thina ukuthi kusithi forever.
Kugcotshwe amalunga edalela eParliament namhla eMount Aaron, eMount Hampton, abagoqela abakubandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change.
IHarare ayisamanga kuhle because amakhansila awe the other party they are not umsebenzi wabo. So we want to challenge thina abeZANU-PF.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwabasekeli bebandla leZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili yeHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi yamakhansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugcotshwe amalunga edalela eParliament namhlanje eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Amalunga amatsha afungiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda umabhalane wedalela eParliament. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uZulu weZimbabwe. Omunye walamadlabuzane okusebenzela uZulu ngumnumzana Decent Callings Bajila omele iluveve makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakadeke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba kodwa sanqoba ukhetho olobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olobuqili phakathi kuqakadekile ukuthi abantu sihambe siyebamela. Ngoba sathi sikhankasa asijonge ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle. Sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi. Kungakho kuqakathekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Pasha Sivanda owalahla phansi umgcini incebo kahulumende. Umnumzana Mthuli Ncube ukukhetho eCountry Park laye uthi uzasebenza gadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa o ebenefitwa nabantu bonke esikuthi thina ukuthi kusithi forever. Why isitsho njalo? For so long iParliament yethu iabuswa kwakhiwa kubulawa imithetho eyenze lutho ekwabithwa ngabalutshwane. So ukukhulu okumqoka esikuthi sizolungisisa indaba yemithetho.
Omela omama eParliament eHarare uNkosikazi Ellen Chiriedenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana.
So yikho thina njengebandla sifaka ngeke ukuthi iParliamente egcotshiweyo, first things first, asenze nini i-postmortem ka-2023 ukuthi ukhetho lolulohambe njani. Njalo sithola ama-answers sibona ukuthi let's move forward.
Umnumzana Tafadzwa Mgwadi omele iBuera West edayela ePhalamende uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufisa ngukhulumende webandla leZANU-PF.
As members of parliament, all of us, including the opposition bench,
the testament that we're now moving forward and the nation is already taking gathering steps towards moving forward. And I hope that we are going to have a robust engagement.
Sesigcotshiwe njengabameli bephalamende sonke labo ebandlela ephikisayo ilizwe selisiya phambili ngiyathaba ngalokho ngithemba sizasebenzisana kuhle.
Ukungena kwebandla le-CCC ephalamende nakumakhansili kuza kwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguZulu ukuba kalivumelani lempumela yokhetho. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Gumbo uthi benze kuhle ngokungena ephalamende.
Yekulicebe elihle kakhulu, yekuyidecision enhle kakhulu eyenziwe yi-TPC ngenxa yokuthi abantu ababavoteliyo babavoteli befuna ukuthi bebakhokhele, whether babakhokhela eGomora kumbe babakhokhela eParadise, bakhethe ukuthi babakhokhele. Okwesibili, icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-opposition mayisiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubuza kwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone ukuthi
dale lephalamende ele-National Assembly lilabameli bezanupf abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lasithupha 176 abe-CCC balikhulu lantathu 103 ukuthi indawo yaseGood West imelele ukuba lommeli ngemva kokuba omunye owayencintisa ukhetho ezimele umutono mutono wabhubha kungakwenziwa ukhetho. Ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections eGood West. Ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale le-Senate lapho ibandla le-ZANU-PF elilabameli abangamachumi amathathu lantathu 33 ele-CCC lilabangamachumi amabili lasikhombisa 27 kuthi induna zilabameli abalichumi lasishiyagalombili 18. Abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla leZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili eHarare eTownhouse namhlanje ngesikhathi amakhansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale esobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gam.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli bezanu-PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana okubangela ukuthi bagcine sebetshayene. Abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane. Kugcine kungenela amapholisa aqeda umsindo. Udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amachumi ayisithupha 59. Kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe-Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iward 24 njalo engowebandla le-TPC.
Sifuna yakho isibhedlela. Ama-plans akhona esibhedlela sesilawo, so sizacela uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi siyakhe isibhedlela sonesi. Okunye engingafisa kona ukuthi sithwale izimo. Ngoba hayi khona apha yikho esine challenge khona.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla leZANU-PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke.
IHarare ayisamanga kuhle because ama-council lawo awe the other party they are not doing umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge them. Thina abeZANU-PF.
Ngaphambilini kokuba lumkhosi uqale, umabhalane omkhulu weHarare u-injiniya Hosea Chisango wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakhansila la ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Tafadzi Mguti unobhala obona ngezedolobho leHarare, Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kukhethwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcini sihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo, hatshi lamhla njengalokho obekukhanyelelwe ngabanengi. Lokhu kuphikiswe ngukansela Danford Ngadziwore we-CCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
This is one of the first steps in Kansas that we need for. So are we saying that then how are we writing? Because
angiqali ukuba lapha njengokansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na.
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-CCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Selokhu sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakansela, kugcotshwe alishumi lane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change. Bona-ke abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekhansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Roni Dube uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho siwathatha khona emfuleni kulenkalakatha yempompi edubukileyo khona phana, yiyo esizama ukuyilungisa. Sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi zinengi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathesi ungakhangela njengakuBD 46 lapho enhlala khona, abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yama-roads, izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpica kuzakhamizi eziningi.
Into esikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyachisa ngamanzi. I think that into okufanele ukuqala ukuthi ngasiyahlala si-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo isesecondary but amanzi ufanele siwakhangele ukuthi yobapromise bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So fanele sibone ukuthi kuyayenziwa ngokuchecha.
Ongene eliqembu elizimele lodwa umnumzana Tafadzwa Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-CCC.
Indaba yamanzi asondaba engasova ngo-one day, indaba engasova maybe in a year's time, because into yakhona we're using the old system. So we need ukuthi sibekezele kube nesikhathi usilungise indaba yamanzi.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground yelokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything, noma i-stadium ungakhangela sona lesi it's incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza behambe beyenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-women's quota unkosikazi Mabhukwana Ndlovu uthi eyakhe injongo yikuza le nhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Thina njengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-projects ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, nokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye ezingalunganga ayincebe ngasitopha kunokungena emabhawa wathi especially i-youth yabo mama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugqibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulileyo okukhangelelwe kibo kulandela iAbians Councils Act, qede behlale sokubunjwa amakomiti ukukhethwa kuka meya lokunye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kubulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lo mkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokishini lePhumula. Ubathabele Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamachumi amane lanye, i-541, esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo, kwaphepha abangamachumi ayisikhombisa lantathu, i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula, unkosikazi Elizabeth Nyirenda, uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblemu enkulu yokuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho, khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu. Even nxa ukabhoyilisa lapha uyeza enuka sibili, enuka uyabo enuko kokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate njiyana. Manje uya every week wethatha mabhini, but wona abantu wajikijere emakhonini khona, emajikijere ekhoneni idoti amaphamba kuyini konke, uzatori mpukane zana zesibuya futhi emayana. Amasuriji lawo vele amakhona wonke adubuka amasuriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside, lanxa amashedule ama-Wednesday lama nge-weekend la okuthiwa ayabuya amanzi, ePhumula abe engabuyi. Kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo, abanye besebenzisa egangeni, indawo yonke yagcwala ingcekeza. Ukuthi nxa impukane zithe zaqondana lengcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu, kwenzela ukuthi imkhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamaphayiphi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe, sithi water shedding. Sahlolisisa ke abazempilwa kahle bazadike ngase bephume lesisombululo esegcekeni bazise, kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonqeni zabo bazinathela amanzi lana kwamalanga nala ambalwa kungabi lohlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu, ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi avuliwe kusukusela kuthanje, sizazama ukuthi ahlale evuliwe throughout. Kusukusela ngolwesithathu last week lokho bebuya. Abanye siyabalandela ezindlini, siyabalaphela ezindlini. Partners zasincedisayo i-Africa Ahead labanye bakhona phansi khonale labo asincedisa nalapho esithola esifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi, ukungabi khona kwamanzi kwenza ubuchapha bande ezezimpompini lezi ezinye zakhona ezezindala abuya ezethwele ingcekeza eyasala isiwa khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye i-185 babanjwa umkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili, i-206. Ikansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakobulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawala manzi anelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu lokho betitibela yikulandela kunqoba kwamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswayo libandla le-Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abesisisi bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eyesadeki ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abezanu PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazisihlola ukhetho loluzigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho loluka lukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu namhla kugqotshwe amalunga amatsha wonke edalela ephalamende njalo lamakansila emadolobheni achiyeneyo lendaweni ezichiyeneyo zelizwe izo lokugcotshwa amakansila kobulawayo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGabe Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Belief Kaule owe-ZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngavumelana lento ekhulunywe ngoSiri Ramaphosa ukuthi vele kuthi akuze kumele akulakhethi ukuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi igalelani laba bawine khona ama-councillors lama MPs ama-positions abawinileyo bathi ukhethe luhambe kuhle. Ngalo kusiza ku-position kulokuze niyamukamongameli laba bathi bona ba-regive. Honestly, I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakho labayikhalale ngendlela enjalo ngabe sikunye kwakhona ku-regive. Yikho nje hayi no, madoda, let's be fair. Ilizwe ngelethu sonke akusetshenze kuye phambili.
Yes, yakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo sibone izimanga sibone into eziyanisayo kade zisenziwa yizek incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izek ukuthi lapha lehlulekile izek izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezani. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi izanu izigi jimele iye court iye kuthi zeki kayibambanga kuhluhlelo lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hayi akula khetho lunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi kuthweka kula ma-ballot paper. Ama-ballot paper kuya ngo-6 uzethwa ukhetho sokudlulisele kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wachiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi. Nxa ukhumbula Dube tshela ngabo property uMgabe. So azange simlale lengaleso sikhathi sesikubona ke namhlanje sokuvela egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule.
Kepsi uyazi ngiyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wakhuluma ngomnangagwa ngopresident Mnangagwa kuwo. Ambontu iza kwakhona okwakukhulumayo uMlalazi kuyahambelana lalo le ndlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Ama-committees wonke ayirana ama-cabinet committees lana amanye ngaba wasikhathi ikwazi wamaphointa waba ngu-vice president wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona ephathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uveleni uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele ukusebenza ukukhuthele kakhulu uyasebenza sibili. Indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfikisa lapha agcina ekhona apho uMgabe. Okhona eyinzama ukuthi nginalifaye ilokuze le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. UMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho and ungagangela even nama-portfolio portfolios abambayo aphathayo ngesikhathi enguminister ngesikhathi ekukabinet kamgabe wayevele ebambi asithini thina zihlobo ezithandekayo siyabona umumo lo wama-elections lo usundlulile now water under the bridge but mina into enginanzelelayo sonke isikhathi ikakhulu e-afrika la akula muntu umuntu othi ama-elections afike ngowinileyo othi odliweyo ama-elections arek yinto esikhona but ama-elections sedlulile ahlangane imuli yezimbabwe sihambe siye phambili
bamlalazi kuya phambili ukakhulu umgawule esithi phela kuma-parliamentary lapha la kumakhansili libuthile endaweni eziningi yindaba lisithi kuqhutshwe kuhle khonapho kodwa lithi kukamongameli akuhambanga kahle
kule nto ubaba ukugawula angayisiyo nxa sikhuluma ngokhetho ngokungahleleki kwalo yebo i-opposition ithethe ama-seats athile ezindaweni zemadolobheni la kwezinye emakhaya kubo-mat north akutsho ukubana bekukade kuqondile kulezo zindawo i-opposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda ama-seats athile lokuthatha back ama-seats athile kulezo zindawo abantu bezimbabwe abahlala kulezo ndawo bodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izano siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzathi awenelisi ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa izeki idefendwa yiZANU-PF khonokho kukhona okunuka santungwana uma simuva siya phambili ugawule uthi kufanele sibambane sakhilizwe sisiya phambili unfortunately ugawule nje selokho waba nguye esizwa ngezanu kwakulokho kuthiwa bamberi bamberi kasizake sifike kuleyo bamberi
lapho lizwe umnumzana Philip Gawule weBazanu-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC sibexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Umhlangano wokuqala uqakathekileyo wezwekazi le-Africa owe-Africa Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya abakhokheli be-Africa abangenela umhlangano bathethe isinqumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax eyokulwisana lokuguquka kommo womkhathi kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama obethunywe ngumongameli weMelika kulo mhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika US $300 million iyokuphathisa ekulinyeni kwezilimo ezingaphandle niswa ikuguquka komumo womkhathi eAfrika uThabo Kancube oweStudio 7 obelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi pathi ntambo ogatsha lwezomumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqoba izitamangaliso Ndlovu
ukujalo kwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents omongameli bamazwe banyiswa kumbe bahlangana kuphela kulokhu esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka ukuthi siyaphela lo nyaka siyabe sihlangana e-UAE e-Dubai laphana uthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements kukati bekunethuba elebe liyiswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kanti vele indaba le yokuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Afrika ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima eqhongana lalokhu kungananzelela kithi khonapha eZimbabwe sokusenzakala phose mnyaka yonke ukuthi silama-cyclone kwenzakala phose mnyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyumoya lolaka izikolo ziyathathwa izibhedlela ziyathathwa
ye sikhangela lapho umhlangano lo obuqakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezizohanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni lamanye amazwe angekho e-Afrika yiziphi izinqumo eziphume kulangana
okokuqala esikuphakamisileyo ukuthi thina njengesizwekazi se-Afrika
yithi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi ikanti kwakusithi esakubangelayo lokho sithe sifisa ukuphuma kuyo sobandla lokho esibili sithe nqabe sibe sihlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt eSharm el Sheikh laphana kwaphuma isinqumo sokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage i-fund way i-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane le ngozi eChimanimani nxa ukhumbula iminyaka embili edlulayo embili emithathu kakula sikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokuvikela okungako bathola ngaphi imali so thina sikhangelela ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Seligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.